Zvichitevera dambudziko rekushaikwa kwechikafu chinovaka muviri muvanhu vakawanda, bazi rezveutano rakaisa chiga chekuti kutanga musi wa1 Chikunguru gore rino vanogadzira zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa, shuga neflawa vachange vachisungirwa kuwedzera zvinovaka muviri muchikafu ichi. Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri, Muzvare Olin Rukwesa Chimau, vanoti danho iri rakanaka chose mukurwisa dambudziko rekushaikwa kwokudya kwakakwana.
Chirongwa chakanaka mukubatsiridza kureducea malnutrition inova kuderera kwemanutrients mumiri yevanhu. Manutrients akaderera zvinokonzeresa zvirwere zvakadai semarasma, anemia nemarickets.
Mumwe chiremba musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wazadza, vanoti izvi zvichadzivirira zvirwere kunyanya zvinobata vana vadiki nemadzimai. Dr. Wazadza vanoti chikafu chizhinji chiri kudyiwa munyika hachina kudya kunovaka muviri.
Nekuti mukatarisa munyika yedu muno muZimbabwe yatinoti malnutrition rate iri kuingirisa kana kuti iri kukwirira. Kuwedzerwa kunoitwa manutrients akaita sana tingativo vana vitamin A kana vana vitamin D muchikafu chedu kuchavari kunodzivirira kunyanya izvo vana kuti vave vanokura zvakanaka. Izvi kuchava kunodzivirira futi kuti madzimai anoita pamuviri akwanise kuzvara vana vavo vakasimba vaine utano hwakanaka.
Chirongwa ichi ndingati chakatinakira senyika nekuti tichitarisa tikaona kuti malnutrition yedu iri kuwedzera munyika. Zvikafu zvatinodya zvezuva nezuva izvi zvinova zvisina mamwe manutrients anogona kuwedzerwa neinitiative yefood fortification. Zvinotibatsira zvikuru kuti vana vedu vakure vakasimba uyezve vakure vaine utano.
Kunyange hazvo vamwe vari kutyira kuti kuwedzerwa kwezvinovaka muviri uku kunogona kuzokanganisa utano hwavo, Dr. Wazadza vanoti vanhu havafaniri kutyira utano hwavo sezvo zvose zviri kuitwa izvi zviri kuitwa nenzira dzakatambirwa nenyanzvi.
Takatarisa maererano nemaside effects angagona kuwanikwa mufood fortification. Hakuna akanyanyowanda asi tichinyatsotarisa kuwedzerwa kunoitwa mamwe mavitamini kunyanya yatinoti iyo vitamin B. Vitamin B yakatariswa ikaonekwa kuti iyo inongozokonzeresawo chirwere cheshuga kana yatinoti iyo diabetes kana kuti vanhu vave vane maobesi kana kuti yatinoti obesity kunyanya kukura muviri. Asi kunyange zvazvo paine zvibingaidzo maererano nefortification zvayakanakira zvakanyanya kwirira kudarika zvayakaipira maererano neinitiative itorwa nehurumende yedu yakabatana nebato reutano nekuchengetwa kwakanaka kwevana.
Mumwe mugari wemuHarare vaAndrew Tsiga vanoti nyaya yeurombo ndo inokonzera kuti mhuri zhinji dzinoshaya dziite dambudziko rekushaya kudya kwakakwana uku.
Nyaya iripo iri kutizwa nehurumende yedu ndeyekuti vanhu havachakwanisi kutenga chikafu chinoita kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere uyezve kunyatsotenga chikafu chinovaka muviri. Chikafu chizere mumashopu kwese kwese, asi chisipo mari yekuchitenga, chikafu chiri kudhura. Saka nyaya iripo ndeyepovhati, yekushaya mari yekuti vanhu vatenge chikafu vazviriritire. Even government yacho yakawedzera mavitamins nemanutrients acho, dambudziko rinoramba riripo nekuti haiziyo solution yacho.
Mutemo wehurumende unoti mavitamin A achawedzerwa pamafuta neshuga kuitira kuti zvivake utano hwakanaka hwevanhu. Muhupfu neflawa muchawedzerwa neflolate, zinc, vitamin B6 neB12, iron nezvimwewo zvinobatsira mukuvaka utano hwakanaka hwemuviri. Gwaro reongororo yakaburitswa neZimbabwe Health Demographic Survey muna 2015 rinoti muZimbabwe pavana vari pasi pemakore mashanu zvikamu zvevana ava makumi maviri nezvinomwe kubva muzana havasi kuwana kudya kwakanaka pamwe nekunovaka muviri yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.